Mutemo we Zimbabwe kune ino the prison law. The prison law kana musungwa ari pakati pekuchengetedzwa neprison abuda kunze. Mutemo unomubvumidza kuti aende akasungwa ngetani dzemumaoko nedzemumakumbo. Kana musungwa uyu achityisa achiita sekunge munhu anogona kutiza kana kuti anogona kuuya nemhomho yevanhu inozomuba inomutora ikatiza naye, pane kodzero yekuti asungwe. Dzimweni dzenguva anogona kutosungwa ngetani dzemumakumbo nedzemumaoko osungirwa pamubhedha. Kana kuno kuengland zvinoitika, mwari akatosungirwa pamubhedha, akasungirwa futi pane muchengetedzi wake watinoti mugadijeri. Saka izvi hazvityisi, ndozvinoitika. Ndo kana vangoda upenyu hwekugara mutirongo unogara wakaiswa cheni kana uchinge wabuda kunze.
Asika tinomboona vamwe vemuzanu PF vanenge vapara mhosva dzinotodarika dziri kupomerwa vasikana vachiuya vakapfeka masuti mataroko, zvinenge zvichifamba sei? Mutemo unotarisa kuti wabuda mbamani here?
Mutemo wakaenzerana nemunhu wese. Mukaona munhu wezanu PF achisvika kukoti akapfeka suti yake, anenge akabhadhara mari yechibatiso. Vasikana vakabhadhara mari yechibatiso kakawanda, vakaramba vachingotyora mutemo, vakautyora 43 times. Saka iko zvinhu kuti vange vari muchitirongo inya haisi nyaya yekuti ndavasikana ende haisi nyaya yekuti ndive TCC.
Asika vasikana evamavaza hapana mhosva yavati vabatwa nayo ka? Munoti vapara mhosva chirudzii vachiri kupomerwa?
Kana uchinge vabatwa kuti pane mhosva yauri kufungira kuti vapara uchipomerwa, mutemo weZimbabwe unoti unosungwa oendeswa kubata redzimhosva. Kana aonekwa asina kubatwa nemhosva nedare redzimhosva unoregedzwa. Asi mutemo unoreva kuti kana uchinge wabatwa, mupurisa haana simba rekuziva kuti mhosva iyi waipara here kana kuti hauna. Asi akangova nefungidziro yekuti unenge wapara mhosva, ane kodzero yekukusunga okuendesa kumatare. Ndo zvakaitika vasikana. Kana vane mhosva mbiri yavakabatwa nayo vakadziva bhadhari mari yechibatiso yavakazonzi paapiu havana mhosva, achine dzimwe dzinokwana nhanhatu dziri kuteedzana dzichiri kutongwa. Saka hatingati havana mhosva, tinozoona panopera matare. Kana vachinge vabatwa vasina mhosva, aiwa tinofara nekuti hatidi kuti vange vane mhosva kana vasina. Kana vasina mhosva zvinongoratidza kuti nyika yeZimbabwe inyika inotevedzera mutemo.